Munyore mukuru MDC ya Muzvare Kupe va Douglas Monzora vaudza Studio 7 kuti vanoda kugadzirisa nyaya yeuori pamusangano wavo wekutanga paMRT House nemusi wechipiri.
Saka patinogara standing committee musi wechipiri vakuru vachazeya nyaya iyi. Tichitarisa munhu umwe naumwe, vamwe vari kuparlamenti nevamwe vari kucouncil. Tiri kuziva zviri kuitwa nemamwe macouncilors, tiri kuziva zviri kuitwa nemamwe maMPs, tiri kuzivawo zvakare kuti kune vasina mhosva. Saka hatingotemi munhu wose, tinotarisa munhu nemhaka yake. Vane mhaka dzavo vari kuzviziva. Ende kana vamwe 4 vakambobuda mukavamisa apa mukavabvunza kuti makabvisirwei vari kuziva mhaka dzavo dzimwe dzatisingataure panapa nokuti dzinonyadzisa dzimwe mhaka dzacho.
Mumwe mukuru mubato iri vaMorgan Komichi vati uri wakanyanya muMDC uye veruzhinji vachashamisika nezvaiitika mubato iri.
Isusu is the leadership panapa tichaita fight corruption zvakadzamisa zvekuti vanhu vacharohwa nehani nekuti corruption pachayo ndiyasingadi kuona. Tinoziziva kuti maoperation akachitika muHarvest House pane zvinhu zvingachitika zvimwe zvino zvoda kuitwa investigated. Saka tichadzizani yeye corruption zvakanyanyisa tichaenda even beyond kuenda kudiaspora. Kune vanhu vaitumidzira mari muno muZimbabwe muno zvichizifanira kuya kupati mari dzasingasviki kupati. Pane vaitumidzira mari vachitibhadharai vashandi paHarvest House vashandi vanga vasingabhadharwi idzi mari dzichingorohwa achi pamupinyi nevamwe vakomana vemupati nevasikana vemupati. Saka tichanzwa maripoti achabva kunana UK, South Africa, kunana America toda kuti vatitumidzire even mari sisi emari dzavaitumidzira.
Panyaya yekuti masoja ari kushanda nebato ravo vaElias Muzuri vazviramba vakati inyaya yekuda kuvasvibisa chete.
Kana uchitaura masoja hatisi tinovaplesa, vanoplesa negovernment kuti tarisai apa pakona vanotarisa theve intelligence vanoona zvinoitika munyika vanoizaano pavanoda. Saka isi tingakontrola vanhu here kutumirai pakati toda kuti tioreason hatingangopomeri mhosva paisivi.
Mutauri weMDC yavachamisa Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti utungamiri hwebato ravo huchagara pasi wozotipa pfungwa dzavo panyaya iyi. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadiwa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo paine makakatanwa muMDC kupindira kwemapurisa nemauto kunokatyamadza vanhu vakawanda.
Kupindira kwemauto kunokatyamadza uyezve kunonongedzera kuti zvichida pave nezvematongerwo enyika nerumwe ruoko rwuri kubata zvisinganzwisisike nekuti tinoziva kuti panyaya dzekuchengetedza mutemo zvinoitwa kwakachena masikati machena uyezve harisi bata basa remauto. Ko mauto ari kutsvagei kuHarvest House?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato guru rinopikisa munyika reMDC umo zvikwata zvakasiyana-siyana kusanganisira chavachamisa naMuzvare Kupe zviri kupikisana pamwe nekurwira muzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.